ndoza zvinofana kunge zvichiitika ndozvimo bumbiro romutemo muconstitution kuti munhu anenge achipikisa zvinenge zvabuda musarudzo anopuwa mazuva manomwe kuti aendese nyaya yakwe kuconstitutional court and constitutional court inogara pasi yagara pasi inonzwa nyaya yacho yanzwa nyaya yopa mutongo wayo hapana chatinganyanya kuridha politically but chatinomutarisa ndechekuti makotsi aya anombogara munyika yakaita sei vanokwanisa kunzwa nyaya yavo yese vonzwa nyaya yayo yese asi vanhuvozoshandisika nomutongo unenge wabuda nokuti muzvidzidzo zvatinoita zvepamusorosoro zvemari regimes zakafanana nezimbabwe ati anonzi macompetitive electoral authoritarian regimes pane zvinhu zvina zvinokepchiwa nevatongi kuti utongi hwavo hurambe hwaripo chokutanga vanokepcha makotsi chechipiri vanokepcha media chechitatu vanokepcha electoral field chechina vanokepcha the legislature so vanoisa zvese zvemademocratic process zvine zviripo asi competition inenge ichiitwa muelection necompetition inenge ichiitwa mujudiciary inenge iri unfair and unfree
saka tinogona here kuti tikati titarise kumashure kwatakabva kutongi hwavamugabe nepatave iko zvino muutongi hwavamunangagwa uhu hapana chati tachinja here pamaererano nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo ezvenyika
hatakangochinja nechekuti vamugabe vakabviswa pakaya vamunangagwa asi in terms of political culture yomunyika haisati yabva ndosaka muchiona vanhu kwana mutoko vari kupisirwa dzimba kuti wanga vari agent wemudc ndosaka muchiona kunyanya-nyanya basa remauto munyaya dzezvematongerwo enyika harina kusiyana vabvisa vamugabe muna November vachinyepa kuti kwai zvanga zviri zvido zvevanhu ende patiwo nedambudziko kuti imbo ambori kutonga ndivamunangagwa here nyika kuti ndivachiwenga
kureva here kuti Dr. Ranya vanhu vanogona kuteerera mafambisirwo enyaya kusvika ipere asi pozobuda zvisiri kutarisirwa nevazhinji
inini maonero angu ndokuti court case iri kuitika zvayo asi mutongo utoripo mutongo ndokuti vamunangagwa vanonzi ndivo president handivoni kuti tasvika isusu senyika padanho rokuti matare edu anga ane simba rokuti mutungamiri wenyika asarudzwa wedza zvakanaka kana zvakashata asi asarudzwa.